Mapisarema chitsauko chemakumi mana nembiri. Senondo inodokwairira hova dzemvura, saizvozvo mweya wangu unodokwairira imi Mwari. Mweya wangu une nyota kuna Mwari, nyota yaMwari mupenyu. Ndingaenda riniko kundosangana naMwari? Misodzi yangu yanga iri zvokudya zvangu masikati nousiku. Asi zuva rose vanhu vanoti kwandiri, “Mwari wako aripiko?” Ndinorangarira zvinhu izvi pandinodurura mweya wangu, mafambiro andaiita navazhinji ndichitungamirira mudungwe wavanhu kuimba yaMwari, nokupembera nomufaro uye nokuvonga pakati pavazhinji pamutambo. Wakasuwireiko, nhai mweya wangu? Unotambudzwa neiko mukati mangu? Isa tariro yako muna Mwari, nokuti ndichamurumbidzazve, muponesi wangu naMwari wangu. Mweya wangu wakaneta mukati mangu, naizvozvo ndichakurangarirai ndiri kunyika yeJorodhani, pamatunhu akakwirira eHeremoni, kubva pagomo reMizari. Pakadzika panodana, pakadzika mukutinhira kwamapopopo emvura. Mafungu enyu ose namafashamu akapfuura napamusoro pangu. Masikati Jehovha anorayira rudo rwake, pausiku rwiyo rwake runeni. Munyengetero kuna Mwari woupenyu hwangu, ndinoti kuna Mwari dombo rangu, makandikanganwireiko? Ndinofambireiko ndichichema? Ndakadzvinyirirwa nomuvengi, mapfupa angu atambura nokurwadza kworufu, sezvo vavengi vangu vachindizvidza zuva rose vachiti kwandiri, “Mwari wako aripiko?” Wakasuwireiko, nhai mweya wangu? Unotambudzwa neiko mukati mangu? Isa tariro yako muna Mwari, nokuti ndichamurumbidzazve, muponesi wangu naMwari wangu.